manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 16 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishano chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vaJebu Skala mudhorobha iri. Mafashame emvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichigadziriswa kuChimanimani East. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mudhorobha remasvingo nhasi asunga munyora anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki rebato reMDC uye vari kanzura weward 4 mudhorobha remasvingo vagodfrey kurauone achivapomera mhosva yekuita zvemhirizhonga. Vakurauone vanoti vatorwa nematikiti vamatanhatu vachizoendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo central police station uko vasvikopomerwa mhosva yekuparadza midziyo inokosha zana rezviuru zvemadhora chishanu chapfuura. Izvi zvinonzi zvakaitika pamhirizhonga yakatevera kutongwa kwemutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Skala mudare repamusoro mumasvingo apo vaipomerwa mhosva yekuda kubvisa pachigaro vaEmerson Munangagwa. VaSkala vakazowanikwa nemutongi wedare vasina mhosva. Nemusi wechishanu wakare mapurisa anonzi akasungawo dzimwe nhengo dzebato iri ina dzichipomerwawo mhosva imwe cheteyo. Vakurauone vanoti vazoiswa mumaoko emagweta avo uye vanyoreswa gwaro rekutenda mhosva kana kuti wanted cautioned statement uye vanenge votarisirwa kuzodaidzwa zvakare nemapurisa chero nguva. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Asi sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights razivisawo kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti ratumira magweta aro kuti abatsire vashanu ava. Ngatinzwei vakurauone vachitsanangura.
Ndinodavira kuti neveruzhinji vanoziva kuti musi weFriday musi wa14 kwakune koti yaitonga vaJob Skala. So mhuri yeMDC yakauya ichipa solidarity kuna vaSkala. Nekudaro mapurisa semugariro wavo nemuitiro wavo vakauya vakaprovoka vanhu vaingozvimbira zvavo vakazvimirira asi vaingoimba peace pasoka vaiita mapurisa akaprovoka vanhu. Saka pakara vanhu kusawirirana pakati pemapurisa nevanhu vangazopa solidarity kuna vaJob Skala. So nhasi ndiri pamashopu emuward mangu ndopaura maCID anga ari 6. So mapurisa auya ari 6 maCID anobva vanditora nekupuma Single Police Central Station. Ndokusvika paya ndobva vanibvunza zvanga vandibvunza but zvanga ida kundibvunza vanga ida kuti ndivaudze kuti ndivananga ndinoziva vangatora paki muprocess yanga iitwa musi Friday but ndingavatsindira kuti aiwa handikwanisi kudaira munhu asipo inini I can answer for myself zvanenge vandibvunza ini zvamusoro pangu ndozvandinovapindura. Saka nokudaro vazonditi isimuti kuti you are not cooperating and therefore takukucharja is our first suspect and the charge yedu imali has damaged to property and property yakadhamajiwa is worth about 100,000.
Saka vakusunga here kana kuti vangokubvunzai vachikurega?
Vatondisunga because vazotora inonzi wanted and cautioned statement iyo vatovamusungwa and vazonditi ivo takusiya uri maoko emalawyers ako nenyaya yekuti city media inomira zvakanaka yakadhakwa. Saka tiyakushedza kana city media inaka nebinasi uri mangwana wozosaina and then kana wasaina tizokuzvinda kuti ini.
Saka imi muri kuti ine mhosva yamuri kupomerwa iyi?
Ndingangoti zvangu kushaiwa nyaya kumapurisa havasi kuziva zvavanoda nekuti chokwadi ndechekuti I never participated in any violent activity. So ndinwa sekuti vangotsvagawo unokupomera warifunga sekuti ari padhuze navo. Maybe kuda vashaya vanhu vanofunga sekuti ndovakaita violence and therefore maybe vaona iri ndiri an easy target for them. But however, isusu semhuri yeNDC as the young people of NDC tinoti aiwa hatisi kuzotyidzirwa nezvakadai, tinaramba tichimirira mberi kune chinangwa chedu chekubvisa hurumende yamunangagwa. Saka isusu seveNDC tinoti aiwa vanoramba vachiita havo zvavanoita izvozvo, but hatibvunzi kuti mapepa senhembwe.
Pane vamwe vazotongwawo here vazopomerwawo mhosva mushure menyimi, nokuti tiri kunzwa kuti kune magweta atomirira vanhu 5.
Before inini musi uyo weFriday vakasunga vanhu about I think about 3 vakasunga musi uyoyo. Saka ndo zvakonzwa kuti namba iyo inge kwairi, but iyavo vakasunga handisati ndahwa kuti chaji yavo yanga iri yechii, but inini handasungirwa ini imali has damaged the property.
Imi mune umbo here hwekuonawo kuti pane midziyo yakaparadzwa?
So far ndaona chanda kuziva kungouu vakubudisa nguva kuti chimwe midziyo yakaparadzwa imotikari yemapurisa. Saka asi kuziva hatotanyatso kuona zvangu ndoti midziyo vanotaura ndeipi kuda vakazotiudza kana takuenda kukoti. Ameno.
Vanga vari munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muboka revechidiki muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa uye vari kanzura weward 4 mudhorobha reMasvingo vagodfrey Kurawone vari parunhare kumasvingo kwakare nestudio 7. Mumwe kanzura vekuchimanimani East vaJoel Dumakwezu vanoti mvura yakanaya zvakasimba kutanga kwesvondo rapera mudunhu ravo yakaparadza mamwe mazambuko nemigwagwa zvakanga zvichigadziriswa mushure mekunge zvamboparadzwa necyclone idai gore rapera. VaDumakwezu avanowekanzura weward 23 kwamutsvangwa vanoti nzvimbo dzakakanganiswa nemafashamu akaitika zvakare svondo rapera dzinosanganisira nzvimbo yemabhizimusi yekwakurwa isimba nemuchadziya mushure mekufashukira kwerwizi muchira. Izvi zvinonzi zvakatadzisa vana vechikoro vanodzidza pamuchadziya primary school kuenda kuchikoro pamwewo nevagari kuti vange vachienda kukiriniki. Zambuko reparwizi urwu rinonzi rakatorwa nemafashamu ecyclone idai gore rapera, asi kusvika pari nhasi harisati rapera kugadziriswa. Ngatinzwei vaDumakwezu vachitsanangura mamiriro akaita zvinhu.
Mune mumwe mayakaparadza munzvimbo dzemarisiti mumwe muespecially kuward 22 pane rwizi rinonzi Muchira rinobatanidza kurwa isimba nemuchadziya. Apapo bridge racho rakanga rakaitwa netembarari rakabva ratorwa. Hazvekuti motokari dziri kuneseka ipapapa dzichisvika dzichinotombomira zvekutoti hameno vanotombopedza nguva kuti vofamba sei kudarika kunyange mvura yaperera iko zvinezvi. Pozoti pamusangazi motokari zhinji dzinopfuura ipapo dzinototambudzika nekuti bridge racho harina kugadzirwa rakangoibva retembarari, asi so far patembarari pacho rakaita wasi dhawei. Pozoti muzasi rinokonekta vhimba rakatsvairwa futi zvekuti ndofunga ndobva vari kusenda iko zvinezvi nekuti namasi kakakuwara. Pamuchadziya bridge rekuzasi futi rakatorwa futi nemvura. Ese mabridge aifanira kunge akapera kugadzirwa kare mvura isati yanaya, sezvo zviya zvatanga tichingotaura kuti kadhirei kavari kuita izvi vachazotambudzika. Poti pari siti chaipo chaipo pabridge rakagadzirwa nemasoja rakadambuka saidi rekwamudhuri yadzo zvekuti motokari zhinji diki dzinotoneseka nekufamba ipapo because bridge racho peranga rakadamiwa rakadonha. Hapanyasi kufambike zvakanaka zvekuti kudai kwangu kuri kuti kambani iri kugadzira saidi rekwandima ward 23 yanga ichibvawo tsitsi kubvira vanhu vaizoende kwoisapo semende kuti masimbi acho apindire mudenga zvekuti motokari zhinji ipapapo maziri matai aya ari kuchekeka.
Pane nzvimbo dzati dzagadzirwawo here tichiona kuti mvura yane mazuva akati kuti yamira kunai?
Right, tingati marodzi kugadzira kwese tingati kubva panyahode bridge rekwanyahode rinobatanidza ward 22 ward 21 neward 18 rakagadzirwa riri nechepasi iroro rakanaka nerodhi racho chairo chairo rakamaintainwa, asi mabridge ndodambudziko. Kusvika kwese kwako kwaitimba ward 22 uko marodzi akanaka. Panozi pasipin apo panogara pachingoti mvura ikanaya yopatura inopatura panofanira kunga pechiswe bridge rakanaka rakakwana. Mhando yepamusoro kwete zvematendara vari zvavari kuita izvi then side rekuno kukwaya kuwadi 23 ndoda kutenda hangu padiki pavakagadzira pano ipapapo pakanakisa dambudziko riri pamadhonga avakuite maspiriway ekurase mvura madhonga acho amweni ndeekukwidza havasi kusarangisa kuti mvura iwane kubuda
ko chikafu pane vakaparadzirwa here chikafu nemvura iyi tichiona kuti vakawanda vanga vasati vanyatsorecover kana kupona kubva mucyclone idai
pachikafu tinotenda ngekuti vakatipa mbeu asi mbeu yakauya kusupplywa ngedonors haina chairi kutibatsira inzara wakarima hapana kana pemunda weunoona iwowo ukafamba zvaiwo uchichiona yasokuona kuti imbeu yakasupplywa ngedona iroro ameno kwavakaitenga mbeu yacho yakaita sei munhu wega wega kubva munomu kuenda kumawadi mazhinji ari kungochema ngekuti mbeu iyoyo yanga isina kutinakira hongu yakamera asi kamwana kacho kana shanga tena iya kana kubereka
vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani east vageorge makwezu vari parunare nestudio 7 vari kwakare kuchimanimani east
vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashort wave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika rimwe dare remuguta guru resomalia remogadishu ratongera mumwe mukuru mukanzuro yeguta iri kugara mujeri kwemakore matatu nekumbove kwake nhengo yechikwata chealshabab vakuru vezveutano muchina nhasi vati huwandu hwenyaya itsva dzekupararira kwechirwere checoronavhairasi hwadzikira kwezuva retatu rakatevedzana iye zvino tomboenda kuna mike hove westudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndino mgamchirai mchirongwa chedu chewe chidiki, chandino kupakurai, shondo rega rega, eni ntidi maikove. Nasi mchirongwa, tirukue ndrambiri, nenyaya tanga tina yu pachirongwa chedu che Youth Forum, vikira fura, apo taka kurukura na mzware Messi Chachkoka, apo tanga titarisa nyaya zezwe mamirura kaita upumi wenyika. Tichinyato tarisa mabasa rukuitwa newe chidiki, mkusimu zira upumi, kwete kuzimbabwe chete, asimudunu rose, rukucha mebe kwa Afrika. Seku kubimbisa yu kwa ndakaita, nasi mchirongwa tinava masimba kuchera avo vanongorora nyaya dzezvemamiriro akaita upfumi hwenyika vaakuchera ndinomugamuchira muchongwa mukoma wangu zviri kufamba
ndinofara makadeni mukoma ndizvimai
aiwa ndiripo hangu mukoma nyaya yatinayo mugango mainzwa tiri kunzwa vazhinji vachichema chema vachiti mamiriro akaita upfumi hwenyika haana kumira mushe asi vamwe vari kuti mikana iripo tipewo maondrei
sekutaura kwavaita kuti upfumi hwenyika hauna unyatsomira sakanaka ichochoi chokwadi saka danho iri riri kuuya nemabhizinesi ava rekudyidzana nevamwe danho rine maadvantage rinoona maviri number one takatori nyika yedu isusu tine vanhu 15 million vazhinji vacho navasingakwanisi kuafoda kutenga zvinhu zvakawanda so pamunozodyidzanawo nevamwe vekunze kwenyika zvinoreva kuti maketi yako kana kuti vanhu vaunokwanisa kutengesera zvinhu zvako vanenge vawanda number two panewo nyaya yeforeign currency kuti munomu dambudziko rimwe riripo nderekuti munhu angatiwana foreign currency zviri kunetsa saka pamunozoitawo macollaboration iwavo zvinoita kuti foreign currency ingechipinda mukambani, which will also help grow the company.
Vanoita mabusiness avo vachidyidzana nevari kudzimwe nyika, business ravo riri kubatsira here panyaya dzekusimudzira upfumi hwenyika?
Rinosimudzira upfumi hwenyika zvikuru sei nenyaya yekuti they can be able to earn foreign currency. Zimbabwe inoda foreign currency yakawanda, asi haina masofis akawanda ekuwana mari. Saka mabhizinesi akadaro ita kuti nyika inge ichiwana mari. Asi dambudziko rinotonderesa mapolisi dzinoita kuti mabhizinesi iwawo asanyatsa kusimukira nyaya dzakafanana nekuti foreign currency yacho inenge ichimonitiwa zvakanyanya kuti yasamba sei, zvinhu zvakaita semagesi, internet nguva zvinenge zvisingashandi. Kana makutyidzana nevanhu vari kunze kwenyika mune muchida kuti zvinhu zvakaita seizvozvozvo zvinenge zvichikwanisa kunyatsoshanda kuitira kuti munge muchikwanisa kubatana nemaclients anenge ari kunze kwenyika.
Mabhizinesi amuri kutaura nezvavo ari imo munyika akawanda, mataura kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika, asi tiri kunzwa vamwe vachiti upfumi hwenyika huri kuenda kumawere. Titsananguriraiwo zvakanaka mukoma wangu kuti chii chiri kunyatsonetsa apa?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswawo medu munyika munomu, zvakafanana nezvananzaro zvemapolisi, zvakafanana nenyaya dzeinfrastructure. Tikanisira mapolisi dzinyaya dzekuti mari dzacho dzinenge dzichifambisiwa sei. Izvozvo zvekuti iko zvino hatina stable rate munyika medu. Foreign currency yachona kuti iwanikwe inonetsa. Right now kana uri kambani ukawana foreign currency haubvumidzwe foreign currency unenge wakuitengesera kuchishandisa offshore rate. Zvinhu zvakadaro zvinoita kuti progress inge iri stunted kana kuti inge iri limited, nekuti vanhu vanenge vakufunga kaviri kuti toita sei kuti tifambise zvinhu izvi pasina mabottlenecks iwavo. Then panozoitawo even tax evasion, zvekuti vanhu vanenge vakuda kuzvenga kubhadhara michero iyoyo. Saka mari dzinenge dzakusvikira kunze uko dzimwe dzacho dzisingachapindi munomu, because dzinenge dzisati dzikapinda. Zvichatorwa neRBZ offshore rate yeti pane gap kana kuti mukaha pakabve offshore rate neflex market rate.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vakuchera. Nguva ndiyo yadyanana, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kukurukura neni, ngatikurukurei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Musakanganwa kuti tiri kusangana zvekare chipiri uno papeji redu reFacebook paVOA Shona pachirongwa The Connection, apo tichange tichitarisa nyaya yekuti zuva rine chinangwa chekucherechedza vechidiki muZimbabwe roRobert Gabriel Mugabe National Youth Day riri kusvika chishanu uno. Saka ndoda kunzwa kubva kwamuri imi vechidiki kuti zuva iri muri kuronawo sei. Tichitarisa matambudziko amuri kutangisana nawo munyika, pane zviripo here zviri kukufadzai? Mikana irimo here yekuzvisimudzira? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Saka musakanganwe, muri veZimbabwe chipuri uno, tiri kusangana paFacebook papeji redu reVOA Shona. Aiwa, chinobhururuka chinomhara. Muri veZimbabwe, regai nroyo pasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike. Izvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naPrasidis Jeremiah weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Tinokugamuchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Wamuinai muchirongwa nhasi ndiPrasidis Jeremiah. Tokugamuchirai mufundisi Ndemera.
Tinotenda Studio Prasidis.
Imi munotungamirira kereke riri kuGeorgia. Mungatitsanangurirei kuti makatanga sei kereke iri?
Rinonzi Pilgrims Community Church. Kereke rinobatanidza rurimi rwechishona, chindevere uye nedzimwe ndimi dzekuAfrica, tichizosanganisirawo nechirungu. Wese munhu anotouya muAtlanta, tinovakurudzira nokuvakoka kuti vauye, nokuti vanonzwa. Tinotova necreed kana kuti neshoko ratinoshandisa tichiti kumba kana tisiri kumba, a home away from home.
Zvinova zvakazotungamirira pakuti muumbe zvekare rimwe sangano rinosanganisira mamwe mastates ese.
Ichokwadi, kubva paPilgrims Community Church takaramba tichiona konzero chokuti tirambe tichibatana nokuti pane mukaha akatipe shumiro yekuno ku America kuvarungu neshumiro yedu yekumusha nokuti nyangwe kunamata kwedu kuna maitiro atinobata nako. Saka vazhinji vanga vachisvika panguva yekuti pane mukaha uri kuitika mukunamata kwedu uye tichitsvaka nzira yekuti tingavhara sei iwoyo mutsauko semubatanidzo wamakereke taura navamwe kuna mamwe mastates tichiona kukosha kwekubatana ikoko uye kwekushumira nenzira inotisvitsa patanga tiri kumusha nyangwe tisvika mukati menyika dziri kure. Ndopakazova nekusangana tichitanga organization inonzi Christian Fellowship International.
Rakavambwa rini gungano?
Christian Fellowship International yakavambwa muna 2006 yakanga iri Easter yemuno muAtlanta tiri under pilgrims tichizova nemubatanidzo nevamwe vanga vabva kuDallas tichizotanga Christian Fellowship International.
Saka munosangana kangani pagore?
Tinosangana kamwe pagore seconference asi kurukura uye nekutsigirana zvinoenda gore rose zvokuti kana mamwe makereka aine musangano pane kubatirana nokushandira pamwe chete kati megore rese.
Kunenge kuchimboitwei chaizvo kugungano?
Kugungano iri ndeyatingati family conference. Tine hurongwa nevana vadiki kubva kumainfants zvikuru sei tichida kudzidzisa chatingati identity kana kuti hunhu hwedu, kudzidzisa nyangwe kubva mukubata kwedu kana kuti kurarama kwedu sevanhu yatingati culture. Tiri muno mukati menyika iri kure tinotanga kudzidzisa vana vedu hunhu hwedu nokuti Kristu chedu chinotsigirwa nyangwe nehunhu hwedu. Tinenge tine vadzidzisi vakasiyana, vamwe vachidzidzisa vana vadiki from 5-year-olds kusvika kuma12 and then 13 to 24 zvichikwira, namaworkshop anoenderana nematopics ari kumanikidza mweya yevanhu, zvingava kunyaya dzemari, zvingava kunyaya dzemichato, zvingava kunyaya dzekugara zvakanaka mukati menyika ino.
Ndinorangarira tichimbotaura pamberi apo muchiti gungano iri rakura zvekuti maakukoka vamwe vanobva kune dzimwe nyika kana kuZimbabwe kana kuUK kana kuCanada. Zvinofambiswa sei kuti vanhu vazovewo pagungano iri?
Hongu, tinogamuchira vanhu vakawanda vanobva kune dzimwe nyika kubva kunzvimbo yekuCanada unana London uye nekuAfrica generally ende kuZimbabwe. Asi kunyika kwedu kuZimbabwe mavisa anotiremei kuwana. Iyi kubatsira kwedu kupa registration acknowledgement letter inoratidza kuti waregister, inokonfirma kuti waregister.
Muripo wakamira sei?
Muripo unosiyana gore negore. Gore rino takatarisa 296 US vanhu vachishare inonzi quad, munenge muine 2 queen size beds. Saka zvinosiyana nenzvimbo yatiri uye nemahotels atinenge tichishandisa. Asi kwegore rino i296.
Musangano uyu unoitwa nguva ipi yegore?
Inoitwa yatinoti Labor Day weekend. Gore rinouya tichange tiri kuChicago.
Nguva dzedu ndodzadyana. Mufundisi, mochikungotipendera zvedu nemunamato.
Ngatinamatei yedu. Baba vedu vakatendeka nezita raJesu, imi munoziva nezvenyika yokwedu, tinoinamatira pane chino chinguva kuti zvose zvatingasangana nazvo sevanhu, Mwari wangu, ndinonamatira kukundiswa, kugoneswa nokurangarirwa nemi. Pane chino chinguva tinonamatira ruoko rwenyu rwenyasha kuti rutichengetedze nyangwe muzvirwere zvatinosangana nazvo zvecoronavirus. Tinozviunza pamberi pechigaro chokudenga nokuti imi munotiudza kuti chose chinhu chine zita must submit pamberi pechigaro chenyasha. Ropafadzai Mwari wangu vese vanomira neshoko renyu kuti rienderere mberi. Tanamata nokutenda nezita raJesu.
Mange makateerera kuchirongwa zvechitendero. Ave kukuonekai muchirongwa chanhasi. Ndiye Praxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes, tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa. Nyika iri kuchema nhasi zvichitevera kushaya kwemuimbi weAfro Jazz wechidiki Prince kuda kwaShe Musarurwa neZuro Maneru. Nepfenyure ZBC inoti muimbi uyu akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Musarurwa anonyanyozikanwa nekambo ndirwo rudo kaakaimba nemumwe muimbi wechidiki pachihera. Tombokupai kambo ndirwo rudo. Kambo ndirwo rudo kubva kuna Pachera na Prince Kudam Sarurwa kuno ku Studio 7 tinoti zorora murugare Prince Kudam. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeMDC kumasvingo dzinosungwa dzichipomerwa mhosva yekuparadza midziyo chishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala mudhorobha iri. Mafasha memvura yakanaya svondo rapera anoparadza zvakare migwagwa nemabhiriji zvanga zvichivakwa kuChimanimani East. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube.
So we see